Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu Gumiguru 25, 2023. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dhopa nenyaya hapana zvimwe. Imwe twese twakutaurwa kuti hatuna maturo. Nyika takapuwa newedenga. Zviri mupasi pevhu takapuwa newedenga.
Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti Zimbabwe yarasikirwa nemabhiriyoni emadhora nekuda kwezvirango.
Mari iri kutodiwa muno muZimbabwe inotopfuura mari yavari kutaura. MuZimbabwe mune mari yakawandisa, mune goridhe rakawandisa, mune maminerals akawandisa ari kungobiwa achinotengeswa nevanhu vashoma pane kuti mari yacho ishandiswe kugadzirisa nyika.
Asi mutauri webato rinopikisa reCCC vaPromise Mukwananzi vanoti uori nekutonga nedemo ndizvo zvauraya nyika. Zesa yowedzera zvakare mutengo wemagetsi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nhasi vaudza vashandi vehurumende varatidzira muHarare vachitsutsumwa nenyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe kuti nyika inogona kunge yarasikirwa nemari inosvika mabhiriyoni zana nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti 150 billion US dollars kubva zvayakatemerwa zvirango makore maviri adarika. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachiwenga vati mari iyi ingadai yakawanikwa nenyika kubva kumabhanga, masangano pamwe nenyika zvinopa rubatsiro, zvikwereti kana mukutengeserana nedzimwe nyika.
Dhopa nenyaya hapana zvimwe. Imwe twese twakutaurwa kuti hatuna maturo. Nyika takapuwa newedenga. Zviri mupasi pevhu takapuwa newedenga.
Asi vanoti hurumende yave nedzimwe nzira dzekuti nyika isagwadame nenyaya yezvirango izvi.
Saka sanctions or no sanctions Zimbabwe inobudirira. Endeko zvine zvamakuziva mese kuti pane makore matatu hatina nzara muno. Makore matatu tine wited yakazvikwanira, hakuna kwatinotenga.
Mutauri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vaudza Studio 7 kuti havawirirani nemashoko avaChiwenga vachiti zvirango zviri munyika huori nokutonga nedemo.
Nhasi tinoti isisu mari iri kutodiwa muno muZimbabwe inotopfuura mari yavari kutaura. MuZimbabwe mune mari yakawandisa, mune goridhe rakawandisa, mune maminerals akawandisa ari kungobiwa achinotengeswa nevanhu vashoma pane kuti mari yacho ishandiswe kugadzirisa nyika.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda kubazi rezvemari vamasimba manyanya vati havabvumirane navaChiwenga kuti upfumi huri kukura.
Vanhu havasi kuwana mabasa, one. Vanhu havasi kuwana mari. Saka chinombonzi ikonomi kuna vice president wedu chinombochii? Chekuti vari kutaura kuti ikonomi yedu iri kuexpanda. Tiri kuexpanda imari dzavo dzemuhome iwo vice president dzavanochengeta ari maus dollars. Ndo chiri kuexpanda ichocho.
Vati wavabvume kuti nyika yakarasikirwa ne 150 billion US dollars nekuda kwezvirango vachiti hurumende ngaiburutse umbowo hwacho. Vachiwenga vatiwo vanoziva kuti zvirango izvi zvakanangana nekubvisa hurumende pachigaro. Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vati pane zvikonzero zvinozivikanwa zvakaita kuti zvirango izvi zvivepo. Vatiwo kunyange SADC ichitsigira Zimbabwe kuti zvirango izvi zvibviswe nekuisa parutivi zuva rakaita seranhasi, havaoni vakatemera zvirango vakaita seAmerica vachizvibvisa.
Zvirango zvehupfumi vanenge vachingoti mugadzirisa zvatakakuisirai kuti muchise zvirango zvehupfumi.
America inoti zvimwe zvakaita kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo vatemerwe zvirango inyaya yekusaita sarudzo dzakachena. Asi vachiwenga vati kunyange zvirango izvi zviri kukanganisa mashandiro ehurumende nemapazi ayo, Zimbabwe iri kukwanisa kuramba ichiita sarudzo dzakachena pajekerere. Asi izvi zvarambwa nemukuru wemedia center vaErnest Mudzengi, avo vati
SADC yakabudisa kuti sarudzo dzedu hadzina kufambiswa zvakanaka, kuti titi sarudzo dzakachena inyaya ine makakatanwa.
Zvichakadai, SADC neAfrican Union nhasi dzaburisa mashoko dzichitsigira Zimbabwe kuti zvirango zvibviswe. Mumashoko avo pazuva reSADC Anti-Sanctions Day, sachigaro weAfrican Union vaMusa Faki Mahamat vati vanotsigira chikumbiro chaitwa nasachigaro weSADC vaJoao Lourenco vanove mutungamiri weAngola chekuti zvirango zvibviswe sezvo zviri kukanganisa vazhinji muZimbabwe. Tanga tisati tanzwa kubva kumuzinda weAmerica panguva dzataenda pamhepo. Muzinda weBritain European Union Zimbabwe yange isati yaburitsawo mashoko pamusoro pechiitiko chanhasi ichi. Makurukota ehurumende, vanyori mumapazi ayo pamwe nevamwe vashandi vehurumende nhasi vafora kubva pamahofisi emutungamiri wenyika vachienda kuAfrica Unity Square uko vazotaurwa navo navachiwenga. America nedzimwe nyika dzekumavirira dzakatemera vamwe vakuru vakuru muhurumende nemakambani zvirango dinoti hazvinei nevanhu vozvavo, uye vaMnangagwa mbune vanofanirwa kuremekedza kodzero dzevanhu dziri mubumbiro reZimbabwe, izvo zvavanonzi vari kukundikana kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangutya.
Chikamu chehurumende yeAmerica cheUnited States Agency for International Development kana kuti USAID nhasi chavimbisa kuramba chishanda neZimbabwe kunyanya mukusimudzira madzimai ari kumaruwa kuburikidza nekutengesa zviwanikwa zviri munzvimbo dzavanogara zvakafanana nemichero nemiti. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvataurwa nemukuru werimwe bandiko reUSAID reResilience Anchors vaJeremy Swanson pavataura nevatori venhau pamusangano wekutanga wakokerwa nechikamu chavo wekucherechedza ukoshwa hwemasango, michero yechivanhu nemiti kana kuti Non-Timber Forest Products Convention.
The focus of our project is to build resilience of communities around protected areas in Zimbabwe.
Isu donzo redu nderekusimbaradza nharaunda dzinogara munzvimbo dzine zviwanikwa izvi kuti vakwanise kuwana chouviri kubudikidza nezviwanikwa zviri munzvimbo dzavo. Tinoita izvi kubudikidza nekuvadzidzisa nezvekukosha kwemasango nemhuka dzesango, uyewo kuti vazive kuti vanogona kuita mari nekuda kwezviwanikwa izvi.
Mumwe wevakuru vanotungamira zvirongwa mubazi rinoona nezvenyaya dzemadzimai kupunduka kumaruwa nezvemabhizimusi achiri kukura, amai Tariro Chipeperera vati hurumende inofara nebasa riri kuitwa neUSAID Resilience Anchors sezvo riri kusimudzira nharaunda dziri kumamisha kunyanya madzimai.
Convention yatakaunganira pano yakakosha zvikuru. Kazhinji zhinji madzimai kumaruwa kwatinogara ndovanowanzotora zvakafanana nemazhanje, zvakafanana nemauyu, zvakafanana nemadora, even matowe vachitora vachitengesa. Tikuona kuti maproducts iwaya ari kutorwa achigadziriswa kuda maoils anozorwa kumeso, kuda mishonga inoshandiswa pakurapa zvirwere zvakasiyana siyana. Sasi tiri kuti madzimai edu ichokwadi vakawanda, ndofunga 70% yavo vanobva kumaruwa vari kubatsirikana.
Vachitaura neStudio 7 pamusangano uyu, mumwe wevanhu vari kuwana chouviri kubva kuzviwanikwa zviri munzvimbo mavo ndevaPrayer Chuma vanove vechidiki vari mugare wekuward 21 munzvimbo yeBinga.
Zvinotiwanisa mari maNon-Timber Forest Products tine Zamenyaids toti mhonzi dzemashamba koti marula kuti wooden banana taimboita dambudziko hombe sachairo rekuwanawo mari dzeschool fees but now ndaona change yakakurisa chero mucommunity chaimo vaakutobhadharira vana vechikoro havachadzingwi vana vamwewo vane vakutanga kukandirana mari vachiita mamerry go around.
Muzvare Cheriti Matapure vekubhikita kumasvingo vanoti zviwanikwa zvemusango zvirimo munzvimbo yavo asi vanodawo rubatsiro kuti vakwanise kuwanawo chouviri kubva mazviri.
Tine mapfura, tine mauyu, tine nhengeni but ndingati pari zvino hapana chatichati tashanda nazvo because hapana vanhu vanotitengera. Hatina mabhaya saka taitokumbirawo kuti kana pane mabhayas taikumbirawo kuti dei taimawana aisvikawo kunzvimbo kwedu zvimwe kuda zvaita zvokuti aitibatsira pakuti tiwane mari dzemikando yesiuki nekuendesa vana kuchikoro nekuwana zvokudya sezvo nzvimbo yedu iri nzvimbo yakaoma isinganyatsoona yamvura.
Zimbabwe inonzi ndiyo yedzimwe nyika dziri kuparadza masango zvakanyanya zvinogona kuita kuti upenyu hwevanhu vari kumaruwa kunyanya madzimai huwedzere kuoma. Asi vakafanira kubata chigaro chemukuru wekomisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwemasango yeForestry Commission vaStephen Zingwena vanoti masango akakosha uye anoda kuchengetedzwa.
Kazhinji kacho tinoti varidzi venzvimbo dzinenge dzine zviwanikwa izvozvo ngavaise zvirango pane vanhu vanenge vachitora zviwanikwa izvo kana ari michero kana ari mapote kana zviri zvii zvinenge zvichibviswa ipapo ngazvionekwe kuti zvabviswa nenzira yekuti hazviurai miti inoramba ichibereka zvakare zvimwe zviwanikwa mangwana.
Nyanzvi dzanga dziri pamusangano uyu dzatiwo kutengeswa kwezviwanikwa zvinobva pamiti zvakafanana nemichero, midzi, mashizha nemakavi uyewo kwezvirimwa zvechivanhu zvinosanganisira mhunga, mapfunde nerukweza kunonzi kunogona kuwanisa nyika bhizimusi rinosvika madhora mamiriyoni mazana matatu ekuAmerica $300 million pagore rega rega zvavati zvinosimudzirawo upenyu hwevanhu vanogara munzvimbo dzine zviwanikwa izvi. USAID yati ine tarisiro yekuwedzera nzvimbo dzairi kupa nharaunda rubatsiro rwekugona kuwana raramo kubva muzviwanikwa zvesango nezvekurima. Musangano uyu waitwa pasi pedingindira ranga richikurudzira kusimbaradzwa kwenzvimbo dzine zviwanikwa kana kuti promoting transformative community resilience through non-timber forestry products. Ndakamirira Studio 7 ndiri Harare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mumiriri wenyika yeIsrael muZimbabwe, Botswana neZambia, Amai Ofra Fahi, nasi vaita musangano nevatori venhau padandemutande vachipa maoniro avo pahondo yenyika yavo nechikwata cheHamas icho chinonzi nehurumende yeAmerica chinopfurikidza mwero. Pasmond Lovu anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mumusangano uyu nhasi, Amai Ofra Farhi vanoti Israel haisi kufara nekutsakatika kuri kuitika zvizvarwa zvenyika yavo nekuda kwekurwisana kuri pakati peIsrael nechikwata chivanofurikidza mwero cheHamas. Vati Israel icharamba ichirwisa kudzivirira zvizvarwa zvavo.
Ikodzero yehurumende yeIsrael kudzivirira zvizvarwa zvayo pamwe nekutora matano ekuti Hamas isarambe ichiita mabasa ayo.
Amai Ofra vanotiwo zvinosiririsa kuti zvizvarwa zveIsrael zvinopfuura zvuru kusanganisira vana vadiki nevanhukadzi vakaurayiwa nechikwata cheHamas.
Vanhu vakawanda vakaurawa kusanganisira madzimai nevana vadiki vachiuraya vanhuwo zvavo.
Muzinda wePalestine muZimbabwe unoti hausi kufarawo nekuurayiwa pamwe nekurwiswa kwezvizvarwa zvayo neIsrael. Mumiriri wePalestine muZimbabwe Vatama Aumasri vanoti vari kushanda nevemitemo munyika muurongwa hwavo hwekuratidzira vachiratidza kutsutsumwa pamusoro pegakava iri ravanoti rakakanganisa kugadzikana kwezvinhu zvakawanda muPalestine. Reverend Wison Dachi vanoshanda nekereke yeUnited Evangelical Church vakarerekera kudivi reIsrael vaudza Studio 7 kuti kurwisana uku hakusi kwekutarisa kodzero dzevanhu nekuti kunofanirwa chete kugadziriswa nechitendero chevari kurwisana ava.
Haisimba human rights ishi haisinyaima equal rights inyaya yereligious ichitendero saka you must go back to the relation but kudii tikatsvaga shoko ramwari kuti Bhaibheri rinoti kudii, Korani rinoti kudii, Tora rinoti kudii, Tawa rinoti kudii,
Vanongora nezvematongero enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vaElton Ziki vachishandawo nesangano reAfrican Cause Trust vanoti Israel iri kutsigirwa nenyika dzakaita seAmerica neBritain vachikurudzira kuti nyika dzemuAfrica dzibatsire mukugadzirisa runyararo.
Nyika dzemuAfrica including Zimbabwe sezvo yakataura kuti ishamwari kumunhu wose haina ruvengo nenyika ipi kukumbira kuti pave nerunyararo patsvakwe nzira dzisiri dzekushandisa zvombo zvehondo.
Mangwana muzinda wePalestine muZimbabwe uri kubatana nesangano reZimbabwe Palestine Solidarity Council muchitiko chichaitwa pamuzinda wayo muHarare kukurudzira kumiswa kwehondo iyi pamwe nokutsutsumwa. Chiitiko ichi chiri kubatanidzawo nyaya dzekukurudzira nyika dziri kunzi dzakatemera Zimbabwe zvirango kuti zvibviswe. Hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas yakaurayisa zvizvarwa zveIsrael nePalestine zvakawanda. Nyika dzakaita seAmerica dziri kushorawo chikwata cheHamas pagakava iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Kambani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yabvumidza Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company kuti iwedzere mutengo wemagetsi nezvikamu gumi nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 19%. Sachigaro weZERA Dr. David Madzikanda mashoko kuvatori venhau vanoti vari kuwedzera mari kuti vakwanise kuramba vachiwanisa vanhu magetsi sezvo vari kutenga mamwe kunze. ZESA yakatoyambirawo kuti magetsi acharamba achidzimwa dzimwa kwenguva yakati rebei sezvo iri kugadzira rimwe gwenya remagetsi rinoshandisa marasha kuhwange rinonzi Hwange Unit 7. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavilas Mhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari sachigaro wesangano reDisability Reform Coalition vamasimba kuchera kuti tinzwewo maonero avo.
Kukwidzwa kwemagetsi kunokanganisa zvakanyanya vanhu vemabhizimusi kubudikidza nekuti vanenge vomanikidzwa kukwidza mitengo yavo. Zoreva kuti mitengo yezvinhu ichawedzera kubudikidza nekuti vane mabhizimusi vanenge vakwidzirwa mutengo wemagetsi. Saza zvinoreva ndezvekuti vane homwe chanyanya kuona moto dzichanyanya kuwedzera kubvaruka vanhuwo zvavo vane mitengo yezvinhu ichatangawo kukwira ichiteera kukwira kwemagetsi uku.
Zvii zvingaitwe nehurumende kuti iwanikwe iyo ichizoona kuti vemabhizimusi vasawanikwe ivo vachibuda mukuita mabasa avo tichiona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika panyaya yezveupfumi?
Tingangoti isusu kubva tichiwana kuuya kweSecond Republic vanoti ivo Zimbabwe is open for business, tichida kuti Zimbabwe yakafurika kuti itambire vanhu vemabhizimusi. Asi tinoona kuti vemabhizimusi vemuno munyika vari padambudziko rokuti dzimwe nguva hurumende inoita seyavatifuratirei. Ivo varivo vari kutambudzika nezvinhu zvakaita sokukwira kwamagetsi. Saka hurumende inofanira kuti igare pasi nevanhu vemabhizimusi ava vaonesane kuti zvinhu zvakaita semitengo yemagetsi uye kuti zvinhu zvakaita semagetsi acho zvinowanikwa sei. Chokutanga, chechipiri, zvinhu zvakaita semigwagwa zvagadzirika here uye zvinhu zvakaita senjanji zvagadzirika here, nekuti zvimwe zvinhu zviri kuuya zvichishandisa mugwagwa zvinokwanisa kutakurwa nenjanji, asi nekuti njanji yacho haisi kushanda hatinoonekwa chizvitakura nemugwagwa. Saka zvakakosha kuti pange paine hurukuro pakati pemabhizimusi nehurumende.
Chii chiri kunyanya kukonzera dambudziko iri remagetsi pari zvino?
Dambudziko remagetsi riri kubudikidza nezvishandiswa zvatsakara kudarika nguva yazvo. Tingati isusu tikatarisa kunogadzirwa magetsi kuhwange, michina yatiri kushandisa ikoko chero nekukaribha mizhinji yachona yasakara yachembera kudarika nguva yaifanira kunge ichishanda.
Avo vanga vari vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari sachigaro wesangano reDisability Reform Coalition vamasimba kuchera vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wematare muKenya, Chief Justice Martha Koome, vaendesa chikumbiro kudare reparamende kuti rizeye nyaya yekubvisa chirango chekutongera vanhu rufu kana vaponda kuba vachiita zvemhirizhonga uye kuda kupandukira hurumende. Vanoti kuita izvi kunopa kuti mitemo yeKenya ienderanewo nezvimwe zviri kuitika kune dzimwe nyika pasi rose. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nasi manheru kumuzinda wavo weWhite House vari kuitira mabiko mutungamiri wehurumende yeAustralia vaAnthony Albanese unova munongedzo weruremekedzo rukuru. Mumwe mutauriri wehurumende yeAmerica anoti vatungamiri ava vachataurawo nyaya yehondo pakati peIsrael neHamas. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nasi muchirongwa chedu tine hurukuro naDr. Kudakwashe Tuwe, vanove mutedzeri wasachigaro wesangano reZimbabwe Rural Schools Library Trust, iro riri kuita mabasa ekusimudzira zvikoro zvekumaruwa kuburikidza nekuumba matura emabhuku kana kuti libraries. Sangano iri riri kuunganidza mabhuku, makombiyuta pamwe nezvimwe zvikwanisiro zvinodiwa muzvikoro. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri naDr. Tuwe.
Sangano rinonzi Zimbabwe Rural Schools Library Trust ndingati nhoroondo kana madiscussions ekuti boka iri riumbwe akatanga mugore ra2010 kuno kuNew Zealand neumwanga ari kuZimbabwe. Saka hurongwa nekukurukura zvakatanga mugore ra2010, then mugore ra2012 nomba chapter yekutanga yekuZimbabwe yainyoreswa kana kuregistered. Then gore raitera mu-2013 nomba tavhura chapter yekuno kuNew Zealand. Ezvinezvi tine hurongwa hwekuti gore iri rosati rapera kana Mwari vakatiitira zvakanaka tinoita ane third chapter inenge iri kuAustralia. Saka tinoita ane three chapters.
Chii chakaita kuti munge muchiumba sangano iri uye sei makasarudza kushanda nezvikoro zvekumaruwa sezviri pazita resangano?
Zvakaita kuti tiumbe sangano iri ndezvekuti vazhinji vedu ndichapa inini semufananidzo, primary yangu yese kubva grade 1 up to almost grade 6 ndaifunda kumaruwa kuMondoro. Zvikoro zvedu hatisina malibrary, tikazvinova library ndatove kudhorobheni pandakaenda kuKwekwe. Saka taiverenga vana kuda muri vashanu kana kuti gumi muchishandisa bhuku rimwe chete. Mamabhuku acho akanga asina mapeji. Muchidimu ndinangoti mamabhuku ataishandisa akanga ari mamvembe. Saka takaona kuti kati veduwe tauya kunoko tikaona ingava nevekunoko vakaropafadzwa chaizvo, vane malibraries. Saka ndozvakatipa shungu kuti regai tidi tirangarire kwatakabva, nekuti takashupika zvikuru kutova nedzidzo. Saka takuti at least zvinyorerero vana vedu vari kumaruwa mazuva ano. uye zvekupindura mbunzo wamati sei takananga kumaruwa. Nedzimwe dzenguva vana vari muzvikoro zvemadhorobheni munona Harare, Buruwa, Mugwera nana Kweko nana Mutare vari nani mune mamaschools zvikoro zvine malibraries havainawo, asi zvakawanda zviri kumusha malibrary hazvina. Saka ndosaka takati regai titange nekubetsera patinogona napo zvikoro zviri kumaruwa.
Saka pari zvino muri kushanda nezvikoro zvingani, Dr. Tuwe?
Takatumira makago maviri mugore ra2016. Takatumira kago tikabatsira ma25 schools nomba apiwa mabooks directly. Then 2018 tikatumira second cargo about 30 schools dika benefita. So all in all about 55 schools ndo dzakawana mabhuku ari direct, but more than 100 schools dzaka benefita from mabooks akabva ku New Zealand nenzira dzakasiyana siyana at the moment. Saka zvikoro zvinovareka zana takawanisa kuzvibetsera nemabhuku akabva kuno ku New Zealand.
Muri kushandawo nehurumende here muchirongwa ichi?
Hongu, tiri kushandira zvakanaka zvikuru kwazvo nehurumende, uyezve tiri kungorera mashandira nehurumende nemamabazi akasiyana siyana veimmigration nezimura kuti tisachajiwe juti patinopinza mabhuku aya, nekuti mabhuku aya ari kutinowana pachena kuno, tinoapa pachena kuZimbabwe, hatisi kutengesa.
Mune zvimwe here zvamunobatsira muzvikoro nazvo?
Hongu, mugore takatumira macomputers kuchikoro chiri kuMwerezi, uyezve maschool satchels mabag aya ekuti vana vanokwanisa kubereka takatumira akati wandei nguva yapera. Vhiki rakapera pane vamwe vakatotipa mabhokisi mahombe maviri ane 20 mabook satchels.
Avo vanga vari Dr. Kuda Kwashe Tuwe, vanove muteedzeri wasachigaro wesangano reZimbabwe Raw Schools Library Trust, vari parunare kuNew Zealand naJonga Kandemiri weStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chirongwa chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Aiita zvemitambo yemafirimu Richard Roundtree, uyo akaita mitambo achiita zvechitikitiva inosanganisira John Shaft nemafirimu eShaft mumakore ekuma1970, akashaya nezuro kumba kwake kuLos Angeles nechirwere chegomarara. Ange ave nemakore makumi masere nerimwe ekuberekwa. Roundtree aiitawo mitambo yaive nechekuita nezvekudyidzana kwemarudzi. Kunyangwe ainge akwegura, Roundtree ange achiri kushanda uye ane mamwe mafirimu matatu achiri kukwenenzverwa. Akashanda mumafirimu anodarika zana nemakumi mashanu nemapfumbamwe, kana kuti 159. Chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwaita vamwe muHarare vachiti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Asi vamwe vanopikisa vari kuti nyaya yeuori nekutonga nedemo ndizvo zvauraya nyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa anoti 909 AM, 4930-13860-15460 kHz pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Muteedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti Zimbabwe yarasikirwa nemabhiriyoni akawanda nekuda kwezvirango. Asi vanopikisa vanoti nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda kuburikidza neuori uye kutonga nedemo. Zesa yowedzera zvakare mutengo wemagetsi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisen.